A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, September 27th, 2019. And this is Live Talk. I am Gibbs Dube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about the funeral of the late former president, Robert Gabriel Mugabe, in Zwimba, Communal Lands, Mashonaland West, and other issues.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 mmWave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com. And for Shona, you can go to www.voashona.com. And in Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the funeral of the late former president Robert Mugabe.
All is set for a private burial of the late former president Robert Mugabe in Zwimba Communal Lands, Mashonaland West Province.
The late Zimbabwean leader is expected to be laid to rest in a courtyard at his homestead in Kutama village instead of the family gravesite where his late mother, Bona Mugabe, is buried. Family spokesperson Leo Mugabe says only invited guests will attend the burial.
And Leo Mugabe says President Emmerson Mnangagwa, who is currently in New York attending the United Nations General Assembly, is unlikely to attend the burial. The late former president, who was toppled in a de facto military coup, wanted to be buried in Zwimba Communal Lands and not at the National Heroes Acre, where a mausoleum was being built for him.
And in South Africa, specialist doctors are conducting medical tests on Dr. Peter Makombei, leader of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, who was allegedly tortured by unknown assailants following his abduction this month. He was allowed to seek medical attention after the High Court ordered police not to block him from seeking specialist treatment in South Africa.
And there seems to be a lot of events this weekend because back in Harare in Zimbabwe, the MDC led by Nelson Chamisa is holding its 20th anniversary in Harare at Rufaro Stadium. All roads will be leading to Rufaro Stadium tomorrow.
Ukanye kuthi uzancwatshwa kusasa ekutama kona ngale tuzala lapha azalelwa khona kube singathi vele kusemzini lapho azalelwa khona ye siyabona ukuthi abantu bebecabangela ukuthi engxenye uzancwatshwa kona ngale National Heroes Acre okwakhiwa khona i-mausoleum kodwa ngokutsho kukaLeo Mugabe umzukulu wakhe kukhanya ngazane sebejikile bathi kumele ayengcwatshwa kona ngale ngekhaya njengesifiso sakhe. So ke uLeo Mugabe uthi hayi abakwaziyo ukuthi uvele wayefuna ukungcwatshwa duzane lonina uBona Mugabe kodwa awusoze kwenzakale lokho ngoba iRose Acre khona ngale egraveside yomdeni ingani sigcwele. So ke ngakho ke uzangcwatshwa egumeni lakhe uthi kulezindlu ezimbili phakathi kwezindlu lezi eziyenziwa ngani kwakuyi-triangle kuyafakwa phakathi khonapho kwezindlu lezo. So ke kafakwa phakathi kwendlu ngwayo but phandle duzane lezindlu ezimbili. So ke sizwile ke ukuthi abantu ababekhona ngale ngabantu abaceliweyo ukuthi babuye. Kuzobuya ke eZimbabwe futhi khona ngale iMDC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ilo mhlangano kusasa lapho yabe ikangela khona khonoko ukuthi sile mnyaka phela A20 selokho yabunjwayo. Kuzobuya ke kwele South Africa udokotela uMagombei kuthiwa uyelatshwa khona ngale. Sikhulume lomunye udokotela sibili ophakeme othe kuyayenziwa lokho kuthiwa ngama-psychological lama-neurological tests. So nxa kukhulunywa nge-psychological ukuthi umuntu uyakhangelwa ukuthi iingqondo zakhe zisasebenza kahle yini njalo lokuthi nxa sokukhangelwa imizwa yemzimba ama-nerves kutsho ukuthi umzimba wakhe kungani wabanjwa-banjwa. So ke kunengikhonoko usiqalise sizwe ke i-tape of the umzukulu kaMugabe uLeo Mugabe. So Leo Mugabe is saying a lot about this funeral that is going to take place tomorrow. So let's listen to what Leo Mugabe is saying.
The body is in Zwimba, lying in state overnight at the village, and tomorrow afternoon, hopefully, we'll bury him. at the village, in the courtyard, in the house.
So are you not going to bury him near his mother like what he requested?
No, because there's no space. And that is the reason why we had agreed to take him to the Euros Acre. But then when we took him back to Harare, when the family sat down, you know, everything had now... People at the time were talking 30 days, so people began to talk, to analyze things. And we realized that, you know, the fact that he wanted to be buried next to his mother showed that he did not want to be buried at the Euros Acre.
So we said,
okay, if that is the case, then, you know, let's do this proposal and take him to the courtyard in the village.
So what is this courtyard? Can you just describe it to us?
I'm not sure whether you know the house, the way the other house was built. You know, it was built, they left a courtyard in between. You know, it's got a rectangular shape. The rooms are in a rectangular shape, but in the middle is a courtyard.
Then looking at the president, Emmerson Mnangagwa, is he invited as well or not?
I don't know. I've not seen the invited list. Of this. And in any case, the president is still in New York, isn't
it? Is it going to be a private function?
Yes, it is going to be very private.
What do you mean, Mr. Mugabe?
Only invited guests will be allowed in.
Can we be privy to invited guests? Who are they?
I don't have a list of those.
So now, looking at the mausoleum which was being constructed in Harare, so what is going to happen to it since the family had actually requested that?
It was really, if you look at the pictures, you know, it was really just being started. You know, not much work had been done. And so they also indicated that the 30 days might be exceeded in any case.
That is Mr. Leo Mugabe, who is the spokesperson of the Mugabe family. So the burial is there tomorrow, definitely.
Kunawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchengamidzai pano pa Live Talk nasi tiri kukurukura isu neurongwa hwekuradzikwa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vari kutarisira ivo kuradzikwa kumusha kwavo kwazvimba mangwana. Uyezve tiri kutarisa isu mhembero dziri kurongwa nebato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzichange dziriko mangwana kuRufaro Stadium. Vanotaura vanoita zvekuronga misangano vaAmos Chibaya vebato iro reMDC vanga vari kutaura ivo kuti pane mashoko anga ari kutenderera pasocial media anga ari kutaura ivo kuti mhembero idzi dzakanzurwa. Vanga vari kuti aiwa, aya manyepo. Uyezve nhaurwa dzatiri kubva kutambira pamusoro paDr Peter Magombei ndedze kuti pari zvino vari kuongororwa kuSouth Africa kwavari kuti miviri yavo yakamira sei, saka tichange tizokupakurirai patinenge tawana nhau kubva ikoko. Asi pari zvino todzokera tichitaura isu zviri kuitika kwazvimba, tiri kunzwa kuti pari zvino vatori venhau uyezve nevamwewo vaswera vachinzi ivo vanga vasingakwanisi kunge vari kupinda kuHomestead yavaMugabe nekuti kwanga kuine misangano yanga iri kuitwa yanga ichidiwa vemhuri chete. Uyezve zvanga zviri kunzi avo vari kupinda imomo vari kunzi vasiye nharembozha dzavo kugedhi. Unopinda usina nharembozha kuitira kuti usazotore mapicture nezvimwe zvakadaro. Asi regai timbonzwa zvataurwa navaLeo Mugabe vachitaura imo neStudio 7 pamusoro peurongwa hwekuradzikwa kwavaMugabe. VaLeo Mugabe ndo vari kutaura vakamirira mhuri yekwaMugabe. Regai tinzwe kuti vati chii.
VaMugabe zvino bhodhi yavo iri kumusha kwazvimba. Kukaicharara, mangwana, fume mangwana, kana zvese zvagadzirika. Pavari kuradzikwa panyatsogadzirwa zvokuti papera. Tinovaradzika mangwana masikati musi wemugovera. Vanenge vachivigwa pamusha ipapo. Pane nzvimbo yatasarudza pamusha ipapo yavachange vachivigwa iri mukotiyati pamba ipapo. Saka ndopavanovigirwa ipapo mangwana. Kusimetri kunaambuya hakuna nzvimbo yekuvaviga. Saka ndokusaka takanga tamboti okay tabvuma kuti vaende kuHeroes Acre. Kuzoti mutundu wadzokera kuHarare tabva kunana Murombedzi zvimba vanhu vaita mabhodhi zviving the 2 days. Then vanhu vagara pasi vakazonyatsoti vakunyatsotarisa kuti izvi zvatiri kuita izvi ndizvo here, tiri muraini here nezvaidiwa. Ndipo pakaonekwa kuti mufi kana akanga ati ndauda kunovigwa padhuze namai vangu airira iyo kuti haasi kuda kuenda kuyoseka nokuti aizviziva ndiye akagadzira yoseka aizviziva kuti iriko saka paakataura kudaro kuti ndida kuenda kuna amai vangu akataura kuti haasi kuda kuenda kuyoseka ndozvazvinoreva ndokusaka tikazvigadisi nokuti no uyu mukuru ndiri anomisa kuyoseka iye akapa avoid nezvikonzero zvaaive nazvo izvi dzaitibve kuyoseka tingonoenda kumusha pamusha paamai vacheka aiwa uku kunenge kuine vanhu vashoma vachadaidzwa vachidaidzwa vakutoziva kare kuti inini ndadaidzwa asina kudaidzwa gara warega zvako kuuya nekuti unozosvikonyara watadza iyo hurumende yanga isati yanyatsovakwa zvainga ichangotama saka mari yakawanda yanga isati yaparadzika hurumende saka kana vachida kuivaka kuti vozoisa mamwe mapurezidendi anoteya zviri kune hurumende zvazvine nemhuri yekwamugabe.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kuna valiyo mugabe vachitaura ivo kuti hanzi kana usina kukokwa kuti uende kunoradzika vamugabe mangwana usauya hako nekuti unozowanikwa uchinyara. Vari kutaura ivo kuti vari kukokwa kuti vauye kuzoradzika vamugabe vari kutozviziva pari zvino, hakusi kudiwa vanhu vanenge vasina kukokwa, ndokutaura kwavari kuita. Saka tichienderera mberi chaizvo timbonzwa zvekubva kune vamwe vagari veimomo vekwazvimba vataura nemutori wedu wenhau ariko ikoko. Regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii pamusoro pekuradzikwa kwavamugabe. Vanga vari kudiscribe ivo pachange pai pachiradzikwa vamugabe. Ndiri kuona apa vamwe vari kuvunza kuti tiratidzei. Isusuwo hatisi kukwanisa kuti tikuradzei mapicture nekuti zviri kunzi zvinhu zvese zviri kuitika izvi itop secret. Saka regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Rangwe zvakaita semba ine munopinda soka saka dzimba dzotenderera so saka kwaiti masive ochichi apa ndipapaiswa fish pond imba yesari mugabe yanga ripa pabedwa saka apa fish pond apa ndopavakwa manja kuti vakufunga kuti vakaiswa kumapuwa kumunhu anogona kunochera usi munhu anotengwa akaenda saka apa kuti munhu uzopapinda
aiwa isu tozvitambira sezvo ndo chido chake chaakataura achiri mupenyu saka hapana chimwe chatingaise parutivi tinotambira izvozvo kuti zvaakataura iye mufi ndozvisungirwa kuita
hurumende yakatadza kumira papozishen imwe chete kuti imuti hiro kana kuti iti haisi at the same time vanhu vondobva vashaya kuti vamira papi saka at the end of the day tinge tangoona kuti isuse hama dzake tinega tingotora hama yedu tingoviga sekutaura kwaakaita ndo zvisina anozochema nekuti patedzerwa kodzero yemufi zvisina hazvina godo mukati kana kuti zvingani zvaitirwei
anowachiswi hakuno kunda atombokanganwa zvake vasitomboda kunzwa nezvake nenyaya yekunzwa aburisa mari yekubhadhara matifi zvitori wese.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kune vagari veikoko kwakutama pana amai vataura ivo vachiti zviri kuitwa izvi zviri kuitwa kuti vachengetedze mutumbi wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nekuti panenge pane chivanhu chakawanda chiri kutaurwa apa kuti mutumbi uyu ungagona kuzobiwa kana kuti pane zvinenge zvichiitika. Asi tichaedza kuti tibate isu ivo valiyo Mugabe kuti tinzwe kuti zvakamira sei panyaya iyoyi yekuti pari kutyirwa kuti mutumbi ungazowanikwe uchibiwa. Tigokwanisa kunge tichivabvunza nekuti vazhinji vari pano vari kuvunza ivo kuti ko zviri kumbofamba sei panyaya iyoyi yemutumbi kuti sei zviri kutyirwa kuti mutumbi uyu hausi kunovigwa pedyo namai vavo zvanga zvakumbirwa navamugabe asi uri kunzi iwo waakuvigwa mucourtyard. Tiri kunzwa kuti pakange paine swimming pool ndo pawanikwa ipo pachinzi pari zvino ndo paakuzoiswa guva ravamugabe Gibbs.
Ye konapo ke oncotshwa khona ke umoyi uRobert Mugabe kwanyangazani endlini konapo ke kwaiva ngani kwehlukeni ukuthi lapha kule ndlu yayinga umoyi uSally Mugabe bese kubuya ngapha kwangkhona ke kwabe kungazani ke kulapho okule ndlu kamfelokazi uGrace Mugabe. So uMugabe ke bamfaka phakathi naphakathi khonapho lapha babekhona. Ndithe ngikhuluma ke loLeo lamhlanje wathi ukuthi bangamncwabi duzane lonina yikuthi emalibeni ngaleso kugcwele. So ke singazi ukuthi kuyahamba njani. Wathi ke sithathe ubaba osecingweni khona manje, we've got our first guest and that is Mr. Joseph Chuma, a ZANU-PF member and is a former parliamentarian. He used to represent Pelandaba Mpopoma. Mr. Chuma, good evening and welcome to the program.
Good evening, my brother. How are you?
We are very fine. And you actually requested to be here for only 10 minutes. So the first question is, what's your take on what is going on in Zwimba communal lands right now?
Well, we indicated earlier on, the former president was declared a national hero.
Mm-hmm.
A state service funeral was held at the National Sports Stadium. And the president, the current president, was very clear that he will always follow behind his family's wishes and be guided by what they prescribe to us.
Mm-hmm.
And so I think since they then decided, I mean, initially they had said the medicine would be closed, and mostly in the National Sports Stadium, and the government actually took up that request and started closing that Muslim at the National Heroes Mecca. And then when they came again now to say no, we've said to go to Zwimba, I'm sure you saw the press fake from the Minister of Information coming up again to say that we are guided by the family. That's why the family ones who are going to just fall behind them and give them whatever the assistance we can as the government. So I think it's only been fair. Whatever the family wants, we shall adhere to, because at the end of the day, you might be our national hero, but you are the father, a grandfather, an uncle to a certain clan. So we need to respect that. And I think it's recommended for what the government has done to say that let the wishes of the family be put forward first before the wishes of anybody else.
Ye kodwa nxa sikhangela babajuma kukhanya ngazani impela imozwi liyam leyi imali eningi isiyadlaliswa poke manje nxa usukhangela wena ngokwakho kuyini okwenza ukuthi begcine besithi ngcono siye khona ngale ekhaya?
Well, technically I think that the family got clouded by the fact that the former president rose Zimbabwe from 1980 up to 2017, and so to them Zimbabwe to become a family kind of affair thing. So they never comprehended the situation whereby one day the former president became a former president as he became in 2017. And so because of that, now there's a bit of confusion in the family. They are now pulling in different directions. Someone is saying that, someone is feeling entitled, someone thinks that no, this man was not fairly treated. Why did they take away, his role? You're supposed to rule until he dies, and stuff like that. And they want to blame the current president to say, why is this that is cruel? But they forget that the same guy was fired and he had to run for dear life through Mozambique until he got to South Africa before he came back, and then outsmarted him and took over that same seat. So, you see, they would don't say, Lana, Owen. Mm-hmm. Is happening, that is what we are seeing. And unfortunately, it has nothing to do with us, exactly, or the government of Zimbabwe. It's unfortunate that now they played around with the resources of the country, because that mostly are going to be great using taxpayers' money, and they should have put into consideration all those kind of things before they started playing around with the Wutons and Alawa.
Yes, I was about to Ubambe Konapo Ungaika Chana, so marvelous. Ulombuzo, yini ungawufaka kuba uJoseph Juma?
I think he has explained very, very well. But the question, Mr. Juma, that we keep hearing about these rituals, so what happened to all those other heroes that were buried at the Heroes Acre? Were they rituals that were performed on them? What's going on?
It comes as a surprise, because I always thought that it was a clean burial, because normally after all the ceremonies, the president's speech and everything, then the family remains behind with the workers, from public service, to do the actual closing up of the grave and everything. So I've never known that there's any ritual that happened. So maybe they must come up and tell us something that we probably don't know in Zimbabwe. That we don't know how the leaders are okay with our government. Maybe there was something that was being done. We don't know about it. What I know, because I got the several relatives who are listening here, we have remained behind with public service staff who will help us to fill the grave, and then we leave. So they don't do it alone. They do it with the family of the deceased. So anything else outside that becomes a mystery to me.
Yes, siyabona khona kuJumo ukuthi kambe kukhona ongani kuyasetshenziswa imizimba yabantu ongani phezu sokuyiuloya phela nxa kunjani.
Khonoko Mthembu ukungimangalisile lami kakhulu ukuthi mhlawumbe kukhona okunye abakwenza, kodwa mina ngokwazi kwami njalo njengomuntu olezihlobo ezithize ezikhona phana engikwaziyo ukuthi wena siyama ngemva kokuqeda umsebenzi yonke lo nezikhulumi kuyasala imuli nalaba abasebenzela i-public works abayibo abasebenzisayo ukuthi kugqitshwe kuvalwe igodelana akusikaze sibone imikhuba eyenzakalayo. So mhlawumbe kungaba nemikhuba ekhona esingaziyo sikuthi sibeyibo kumele besitheleke ngokuthi kona imikhuba bani bayenza ngaphi nobani ngesikhathi bani kuthi ngenxa yokuba sihlala behambe besiyavula amangcwaba ethu yini asikwazi ngoba mina eseza emkhosini bekuvalwa imuli ikhona kusetshenzwa
isebenzi kahulumende under the Ministry of Public Service. I think we've got another guest, Thomas Mafumo.
Yes, we have him for 5 minutes, so I'm just going to grab him before we lose him. Makadiko Vamafumo. Aiwa, tiriwadi. Vamafumo, tinoona murie kwa Mugabe parizvino varikuzo wane kwa vachiviga vamugabe kwa zvimba. Kwete kuhiros eka see shanga shaa kumbiru wane hurumende. Munoona see hapa?
Ndozo kata wa Mugabika. Nandiji muna anotora kwa anoda kuhikwa. Ndokude hama zaavu kwa zimba huku. Hama iwavu, bakana kutu babavu, anzazi zaavu zindo kwa zivu. Saka muna anohikwa kune hama zaki. Vaita zaka naka kutuwanu waviga kwa wakata ura kutindige ikunu. Zvekuti hanzi hiro seka chii hazvina nebasa rose izvi. Kana waenda kuhiro seka ndowaenda kudenga here. Munhu wese ane zvitema tese tine mawodhiropu edu. Saka tinotongona Mwari hatitongane pano pasi toti hanzi ndozvataita pano pasi ndozvataurwa naMwari. No, hazvisiri izvi.
Zvakakosha sei pachivanhu kuti vanhu vawanikwe vachikoshesa zvinenge zvataurwa nemuvhi?
Ndo zvakagara zviripo izvozvo. Zvakagara zviripo kubva madzitateguru edu. Kare kare munhu aitaura kuti ini kana ndafa muanoti ndisei pachiru chakati aibva achiri chinongedzera chiru ichocho. Saka itradition yedu ndo zvimwe zvinhu zvatingafanirwe kurasa. Tinozova mazuva ano kwakunzi hanzi yamakuva acharohwa chichi. Munoziziva kuti zvinorevei kurova makuva?
Aiwa, taurai tinzwi.
Makuva aya kana vanhu munhu achirohwa guva kana munhu afa haasi kuenda kune madzitateguru ake vakafa kare kare. Anogara ari ega kusvika guva rarohwa, guva rake rozodzururwa, aakupinzwa mui kune mhuri yekwake. Ndozvazvinoreva.
Kupanyai yavamapfumo iri kutaurwa nyaya yekuti panga pari kutyirwa kuti pachaitwa zvechivanhu kana kuti zvemushonga pamuviri wavamugabe, pane zvino zvakadai zvinoitika here pachivanhu?
Zvinoitika vanhu vanoshereketa ka. Mishonga yekushereketa iripo asi mishonga yekuraramisa vanhu hapana. Noona kune vanhu vanoshereketa, tinavo yakagara iri tradition yedu, tinavo varoiwa.
Saka muri kutsindirana nemumiriri mukuru wemhuri vaLiyo Mugabe vataura ivo kuti aiwa nyaya yekutoti pakange paine mabox anga achikiwa kuitira kuti muviri uchengetedzeke kuti pasawanikwe pachiitwa zvechivanhu, muri kuwirirana nazvo izvozvo?
Iya, ndiri kuwirirana nazvo.
Aiwa, pakanaka vamapfumo. Meno, kana pane zvimwewo zvamungada kuwedzera?
Ndifunga kuti pane zvimwe zvakataurwa naivo vamufi ndozvinoitwa, ndozvinofanirwa kuti zviteedzerwe, ndotsika dzedu nemagariro edu.
Aiwa, pakanaka vamapfumo. Tozoti mati muri kumhanya pari zvino, asi regai nimbokuverengerai zviri kutaura vamwe. Pana Simeon Banda anzi vamapfumo mudhara one anotaura zvaanoda nguva yaada. Pana Nigel pamugwagwa anzi mukanya vaakupinda nemasasi. Naicho abva ati mishonga yekushereketa chokwadi iripo. Gladys Mafura abva ati mukanya masazi munawo chokwadi. Edith Garanz ngavazorodze munhu panokuramba vachichengeta munhu ashaya. Donald Soko ndo zvavari kuramba vachitaura, aiwa saka vanhu vakawanda vari kukubhiga ipana panze, vamapfumo vabvauya nemasasi, dai panga kuri kumusha taiti ndimaita usahwira.
Aiwa tatenda.
Saka dai kari kari kuyo maiva imbira kuti chiva mugabe pakuvigwa kwavapa.
Ndinoti pane kambu kangu kanonzi kana wakuenda unoenda wega. Hauna muperekedzi kwete. Irwendo rwako. Kana uchienda unotongwa nemunhu wese anotongwa nemabasa ake.
Aiwa, mabva mavharisa hanzi nachiera. Munogona mukanya muve nezuva rakanaka. Aiwa, Gibbs, we have the Thomas Mafumo.
Thanks, Thomas. Thank you so much.
Who was giving us a lighter view in our Shona culture would call him Sawira. He would come, you know, to a funeral and lighten up the mood. So that's what he was doing. But he literally says, yes, he believes that the family has a right to bury Mr. Mugabe in the family homestead. And there are rituals that people do perform on dead bodies. So the family in this instance is very correct to guard, you know, the former president's body jealously.
I guess in some Ndebele customs, if you come to a burial place and you joke, they'll beat you up. So we never do that. So this is a sort of like a difference in cultures, which is not a problem after all. So sikusathe ubaba umkhula sincube okhona khona pa ecingweni. Baba Ncube kunjani?
Niyaphila tatali njani?
Siyaphila kakhulu. Ye, akuthi uthi wena ukubona njani khona kongani kwenzakala khona ngale kozwimba?
Lokhu baba kuvele abakwenzayo thina ngapha emhlubini emaNdebeleni kusijabula umoya ngoba ukugcina umuntu owahlukuluza kangaka elizweni leZimbabwe hhayi kwavele kwakulabunandi. Okwami nje ngombono wami ithi ubevele ngasoze ehlala nxa indawo yamaqhawe kuyindawo yamaqhawe mpela angamaqhawe okweqiniso kuyadingane siyangcolisa abanye abantu. So nxa besiyambeka kibo njengokuba vele beyisixhwali isigangi kanti kwekhona ngale kibo ngokumazi kwabo benza imikhuba yabo yobuthakathi yokubulala njalo kuthi izwise ubuhlungu ukugcina isidumbu sikamgalo isikhathi eside njalo lalapho kade lungiselwa khona leso sihonqo leso silungise sakhiwa sinjalo na into esingayaziyo ngalezo nsuku njalo sokuliwa ngesidumbu leso bengathamngcwabi sathi khangelele ukuthi uzabekwa ngalelo langa abasitela ngalo kwakhanya amaradio bavala kwampe eZimbabwe besengabantu esibesiduma singazi lokuthi kwenzakalani kade ngayi sesilesi ukuzwa katesi sokuvumbuluka amaradio ukuthi uyabekwa kuthatha akusobobunandi lobo ngoba lwana umuntu uvele ube isigangi ngoba nganxasibiza ngezinye iindini phecelezi nazi ibizelithi i-detector ngabantu abayimasiya ababulawa ukuthi abana babulawa bafakwa enkunjini zemfula badliwa izinyamazana nje ezimbalwini hathi ukuthi engcwatshwe njengomuntu umuntu owona kangaka.
So kodwa-ke nxa umuntu
osenza isihluku uhulumende yena lo futhi onguye ohluthune kumbuso ezandleni kabantu umgaba ofele ehofisi mbaliki lokuyana kuhluthunelwa abantu umbuso ukuthi uhambe ezandleni zabo amahobhet omnangagwa kuphela kuze kuye nini lanini bezethintana bekhona phana labana abantu vele kakula bunani yikho libona kuhlupheka eZimbabwe yikho libona indlala isihlukuluza bafowethu akusoze kulunge lokho okwenzakala elizweni leli ngabantu bonaba ababiza ukuthi umgabe labo mnangakho labanye babo.
Ye, akumvaliseke umgabe ungathini amazwi akho sibili asenhlizweni yakho?
Hayi, ithi kahambe kuhle uNkulunkulu ngoba nguye osithathayo uzamhlelela khona ngale lapho khona uzahlela ngoba okugwetshwe emhlabeni lasezulwini kukugwetshiwe uzamhlelela konke okwenzakala ngombhuqazo wekukurawuni kasoze emiyekeli ngoba engafuni ukuthi iNdebele ngijole lilodwa kodwa kwala yena uNkulunkulu uzamhlelela. Ngiyabonga,
sibonge kakhulu-ke mkhula sincube khona ngapha kelubhani encwadini lakusasa mntu omdala.
Ya lingadinga sibili le mini lapha kade ngifuna ukungena ehlelweni kwakhanya bekulo msindo lapha kade ngikhola ngisayizwa ngocingo ngizinhle ngoba le news kangizizwa apande ngize mukele efonini kuphela ngatshelwa yindlu so kwatha yonke impahla ngithi indlala engilayizima kakhulu
hayi siyakuzwa mntu omdala silethemba lokuthi uzaphepha kukhona okuphakathi kwakho
sithembele kuye uNkulunkulu mdali
ye so siyabonga kakhulu bye baba so that is Mr. C Mkhula Ncube he's in Lupane you are saying you know it's good that Mugabe is going to be buried in Zimba communal lands.
Mm-hmm.
According to him, Mugabe is not a hero at all. He's supposed to be laid to rest in his village because he says he was a detector. He actually played a key role in the Kukurawundi atrocities. So he deserves what he's doing now, what is happening to him.
Mm-hmm.
And so, but his parting words were God will take care of him.
Well, let's hear what our next caller has to say. Hello, caller.
Hello?
Hey, tiri kutaura nani uye zve muri kupi?
Ndikutaura na Patrick Rupia, ndiri ku Pretoria, South Africa.
Taura yenyu tinzwi.
Tikada kuona mabasa akabatwa navamugabe. Mamwe acho anga akanaka, mamwe acho anga akashata. Asi tikada kunyatsoongorora kuti tikada kuzoona kuti pane munhu anonzi akauraya navamugabe, vamugabe chaiwo anga asina munhu aiuraya. Asi kuti wawaishanda nao nhaso wakaita sana Munangagwa yavo ndio vamwe vacho vari kukonzesa nekuti tikada kuona kuti kubva kubviswa kwakaita kwavamugabe pane zvino vanhu vangandi vatsakatiswa takunyatsozoona kuti zvechokwadi vamugabe vanga vakashata pane mamabasa asi vandipo ava Munangagwa ndio vamwe vacho vakukonzesa matambudziko ratozva toti ndo vaiti vaiadhapta vanhu
Saka munoona sei zviri kutaurwa izvi kuti mangwana vanhu kuuya kuzoradzika vamugabe vanofanira kunge vakakokwa kana usina kukokwa haubvumidzwe ikoko
ya ipapo ndikutoona ipapo pakatonaka kuti vanofanira kunge vachikokwa nekutoti kuti inyaya protection bazi hatingamboti savamunakwagwa vanongaende kuno panhamo pavamugabe ivo variyo vakabvisa vamugabe pachigaro saka kuti vakwanise kunge vari panhamo hazvingatovhoidi saka zvinotovanonekuti vamwana vakakokwa vanofanira kuenda ari munhu akakokwa hazvingabatsa kuti zvive zvekuzanzi nhamo inokokwa munhu kana kuti haikokwe munhu asi vamunangagwa netimu yavana matema danda havafaniri kunge varipo kunhamo
Hanzi Nachiera, ki, pakaipa kola, you are on point. Ko panyaya iyi yechivanhu yatiri kunyanyonzwa iri kutaurwa kuti mutumbi wakanga wakachengetedzwa nguva nenguva pachityirwa kuti pangazoitwe zvechivanhu zvinoitika here izvi?
Ya, ipapa tikada kunyatsozviongorora tongoti vamugabe naamunangagwa panisozi chavaiziva chavaigara vachingotamba mamagamba ipapa vanoenda kunorarisa vanhu kuone command uko ndopa nechitsotsi chavo chavaita sei chavaita saka vamugabe kurwara kwavaita vakazosiya vaudza grace achiti no musasuduke pane chitunha changu saka vanga vava kuziva kuti ndichagona kutambwa ivi ndatambotambawo vako saka vakatoziva kuti ndikangofa chidi ndichazotambwochi iye saka ndosaka maiona vaishingirira kuti no chitunha ngachiende kuone commando aida kutila kuzotambwa zvanga vajaira kugara makore ese achitamba
Aiwa mashoko makukutu hanzi naEdith Gara. Kola, go deeper. Saka manakidza vazhinji moti pamazwi enyu kupedzisira.
Ya, pamazwi angu ekupedzisira ndevekuti hurumende zvairi kutiitira kumusha uku zvimwe zvacho zvinototirwadza kugara patiri kuita muno musango ka ivo ndovari kutoshungurudza saka dai vanga vari vamwe vatichinjirewo maitiro avo kana vaona kuti pane zvinhu havakundikana kutonga ka hazvinyadzise murume mukuru kubvita kubvatire padare kuti ano ndakundikana vanokwanisa kupinda vanoapinda ana vachamisa vanopinda ndo vachiri vechidiki naye nyema yekuvhotera madhara tiyabari mabasa aataneta naye
aiwa tinokutendai kola Patrick Rupia muve nezuva rakanaka Gibbs, just to remind our listeners and those that are following us on Facebook that, you know, the caller was actually just saying that he feels that if the government has failed, they need to take off their jacket, as he says, and leave the young ones like Nelson Chamisa to take, you know, the reins. But like we were saying earlier on, MDC led by Nelson Chamisa actually has an event tomorrow at Rufaro Stadium where they are commemorating 20 years of operation. It's
of
amazing.
Opposition.
Yes, of opposition, 20 years of opposition. So when you look at it, it looks as if they have not really been there for that long, but they've been actually in opposition for 20 years.
It's a long time. So now, and tomorrow, Marvelous, we are going to be bringing live on our Facebook pages the funeral of the late President Robert Mugabe. So kusasa ke zulukani ndaba sizathi ke siletulele khonoko ke kwabe kusenzakala kwaZwimba. Noma singazoze nxa singene phakathi kodwa siyasiloko silitshela ukuthi kuhamba njani. So likuthi indlebe lizeza ukuthi salethulelani silethemba lokuthi sizazuzisa kuzuza sibese selinika ke emphakathini. Ye ngizokuthi kuthiwa silo baba lapha ecingweni umkhokheli. Baba umkhokheli kunjani?
Anya pila njani?
Siphile kakhulu. Ungaphi kana baba umkhokheli?
Mina ngise Centurion e South Africa.
Yeah, ubona njani khona ukuthi waye kumuyi u Robert Gabriel Mugabe kumele ngcwatshwe kusasa kwaZwimba khona ngale.
Hayi mina ngibona ngathi kuliphutha elikhulu lelo khozi ke. Angithi yena u Robert Mugabe nalabo abanye bebephethe phambili bayibaba introduce izinto zama Heroes Acre. So yena naye bemele ayedlale Heroes Acre kathena ufuna umntana kabani ayedlale egangeni yedwa. Yena ezokubona ke ebheke ukuthi kurongo yena kumele ayengcwatshwa ke efamilini yakhe. Wayelist abanye abantu bangcwatshiwe khona laphayana e-Heroes Acre. So mina ngibona kwinto wrong na leyo ukuthi because u Robert Mugabe njengoba engiyana ebese senior citizen angithi yethu. So uma senior citizen ukuthi ukuthi sengumntwana kahulumende. Hulumende kumele atsho ukuthi turn left, turn right, ifeni liyalandela because uMugabe wafunga ukuthi yena uzoba liqhawe lethu.
Kodwa nxasuka iyaqhubeka.
Baba. Mina ngibona ukuthi irongo kakhulu. Yebo bengihamba bayongcwaba ukwenzethi kudlule nabo kufamily baqhubeke ngempilo bethu yaphambili.
Ye, phozela ukugcina baba.
Okokugcina bese ngisithi-ke sizobe khuluma ngokuthi ulo udokotela lwana waye
uMagombeni
wayethethwe kabuhlungu lwana ulethwe ngapha e-South Africa ukuthi azolatshwa.
Kunjalo.
Ngibona kube yinto enhle kakhulu because ke ekhaya akukho mjindudo ongakwazi ukuthi umsize. Akukho into engamsiza shem. At least uzoba, ngicabanga ukuthi lana imishini izoba khona ukuthi bamsize naye aphile naye ifamily yakhe yamfuna yamdinga shem. Ngimfisa ngihlale futhi engathi engaphila very fast. Then bezosola-ke laphayana ku okuyenziwa ngohulumente othi manje uMugabe sesiyangcwatshwa koZimba. Ngapha iRose ekakade yakhelwa ingcinye kade iyakhelwa ngangapha imali ezilaliswayo zonke zonke zona lezi ukuthi aluba zimali ezithathwayo zizothuthukisa izibhedlela zethu. Imali ezithathwayo ziyengezelwa amadokotela ama-mistress kuthuthukise nje njengoba uyabheka uma ungabheka nje khona lapha ekhaya uthola e-police station inemoto eyodwa ayinaspeyile ayinani uma ipontshile ipontshile yabona izilimali zenu ezade mele zisebenze zithengele amaphoyisa zithi upgrade loba singela lutho.
Hayi siyakuzomfowethu. Ye, sibongela kakhulu Mgokela.
Hayi, ngiyabonga nami kakhulu.
Ye, ngiwathini kusasa. So that is Mgokela is in South Africa. He was saying that now the mausoleum is going to be a white elephant. And it's a waste of money. So he says that money could have been put to better use, like buying a fuel, you know, buying even vehicles for police. He says they don't have motor vehicles after all. So then he says, you know, the doctor, it's good that is in South Africa because there's better medication compared to Zimbabwe.
And I think in the interview that you did with Leo, you did ask him about the mausoleum. I heard you asking that what's going to happen now to the mausoleum. And he said that's up to the government.
Yeah.
The Mugabe family's hands are clean of that one.
That's right. And even Nick Mangwana, the information secretary, I talked to him yesterday and he said, you know, we are going to stop it. Because if it's not going to be buried there, we have to take care of it and, you know, just stop the project altogether. So which means that money is going down the drain. And then speaking to some MTC activists and others, they're saying they should account for that money. Why did they spend that money towards that kind of a project? When they knew something can happen, you know, and indications are that maybe the creation of a mausoleum for presidents actually aged the Mugabe family.
So I don't know. I think we are seeing something very unique where Mugabe, you know, was controversial during when he was alive.
Yes,
and in after, death, he's still controversial because we don't know if this chapter will end tomorrow.
And right
until
now,
until tomorrow.
Right now, we're talking about him, right?
Yes, we are still talking about him. So we are, you know, hoping to be bringing you live updates tomorrow. You know, letting you know what's happening in Zimba. Kunao vari pano pachirongwa chedu tinokuchingamidzai uye sekutaura kwa Twitter. Aiwa nyaya yevaimbova mutungamiri wenyika va Robert Mugabe iri kuramba ichingonetsa sekunetsa kwa yaiita vachiri vapenyu. Regai timbotora mutereri. Hello caller.
Rejoice.
Hello mkoma Rejoice.
Hello magadize.
Aiwa tiri wadi muri kutsaura nemi muri kupi sister?
Ku Mozambique.
Oh, kwakadi ku Mozambique.
Hai, kuri kupisa zvako, kuri sei ku Zimbabwe.
Isu tiri ku America but hakune kuno futi kuri kupisa.
Okay.
Ehe, taurai tinzwi.
Hai, ini ndaisi dangu ndozva kuti program yakamira sekozi makwai kwai achanenge ari kunyanyisa.
Oh, yekwa Mugabe.
Ehe.
Ehe, kutaura kwa ita muzukuru mkuru we muri valio Mugabe vanga vari kuti ivo Mugabe vacha radzi kwa mangwana vanga vari kuti ivo urongo wacho vanouya ikoko kuzo radzi kwa Mugabe vanhu vanenge vaita kukokwa kana usina kukokwa vabva vatsinira kuti usauye zvako nekuti unogona kuzonyadziswa vataura ivo kuti avo vari kunge vachidiwa pachiitiko chamangwana vanenge vatoziviswa nhasimane rumunhu wese akakokwa anenge akutoziva kuti akakokwa saka ndozvavanga vari kutaura vachiti vacharadzikwa pamba pavo pavari kuti pacourtyard zvinoreva kuti pakati pedzimwe dzimba dziri muhomestead yavo imomo ndokutaura kwavanga vari kuita.
Oh, okay. Thanks for the update.
Hameno utimi pane zvimwe here zvamungade kutaura sisi?
For now, no. Because now I don't go to my updates. Because the Facebook, my quiet, quiet, I can't get. So you will not know the truth. Because I'm working with the Singapore. So when I was another information. You settle.
Aiwa ichokwadi izvi tsangata verifya zvedu. Ndosaka nichigara nichitaura zvangu kuti pa Studio 7 vanhu vangatuke vangati chi asi tinenge tato verifya hatiuye pana pachingotaura zvinhu zvatinenge tisina kutanga tanyatsotsinira. Muri ndo yataura kuti vamugabe vari kuradzikwa mangwana. Valio Mugabe ndo zvavataura. Yeah. Ehe, saka pari zvino ndo zvatikuenda nazvo. Thank you very much.
This station, this one information issue yakakwana. Hapana chechi haidiwa. So mau ma stations ano vachitaura vachifuridzira, vachinyeba, vachinyebera, vachidi. So you will never know the truth.
Aiwa, tinokutenda sister, ndimunoita kuti tive tiri pano. Mudzoke zvakare mangwana tive tiri pano na nemu wangu Gibbs Dube. Tichikupakurira zvinenge zviri kuitika ikoko kwa Zimba.
Okay, thanks. Chongo is my number pa Facebook, says what I do.
Ehe, tova takufone rai.
Okay, thanks.
Bye-bye. Gibbs, yeah. There we have a young lady who's calling us all the way from Mozambique, and she was actually giving us kudos, saying that she's very happy to be on Studio 7 because we do verify our news before we publish, because she says she's been following this Mugabe story on Facebook, and she says that some people were saying his body has been returned to Singapore. Some said he was already buried, even at locations where they had located where he was buried. But yes, so she's saying she's happy that we are able to say, you know, this is what the family is saying. But I understand that I think we have some, you know, audio from the MDC talking about their event tomorrow. Let's take a listen.
kutaura kuno kutubva mukupedza musangano wedu weNational Council unenge une utungamiriri unobva kumaprovinsi utungamiriri weNational Executive utungamiriri weStanding Committee vanhu vakagadzirira zuva ramangwana munhu wese ndingangoti all systems go munhu wese nyika yose yadavira vatanga vakaungana mangwana kurufaro stadium kutangana nine mangwanani
vachibaya kune mashoko ari kubuda mumasocial media munana Twitter ari kuti izvo musangano wenyu womangwana wambosenekwa kuitira kuti mutungamiriri webato renyu ange ari kurufu rwaMugabe mangwana zvinhu zvakamira sei
ndo zvinoita zvani izvozvo vari kurwadziwa nokuronga kwatiri kuita hakuna zvakadaro ungano redu rutenderera mangwana mukuru wedu anenge aripo baba vachamisa havana kwavari kuenda izvo zvikwaMugabe munoziva kuti takavachema chaizvo vanhu vakawanda vakavachema zvikuru sei musangano wedu zvamangwana izvo ndofunga it's on public record kuti vakatiwa haiwa zvinoitwa nemhuri yavo it's a private burial saka isu haiwa hatina kwatiri kuenda ikoko tine urongwa hwedu hwamangwana hwokupemberera makore 20 hutungamiriri hwese kusanganisira purezidendi vedu purezidendi wevanhu ndo vatanga vari ivo mutauro mukuru pagungano redu ramangwana
vachibaya mati imi mamboita musangano webato renyu zvisungo zvabuda nebato renyu paurongwa hwemangwana zvakamira sei
sezvamunoziva kuti zuva ramangwana izuva guru chaizvo kwatiri semusangano weMDC sungo zvinongoripo ndezvokuti izvo semusangano wedu ndonga takataura kuti dingindira rezuva ramangwana rekuti iro tinenge tichipemberera makore akawanda chaizvo musangano wedu watanga tinenge tichipemberera
aiwa apo tiranga tiri kunzwa isu kubva kuna vaAmos Chibaya vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vanga vari kutaura naRachel Towe Studio 7 vachitaura ivo nezveurongwa hwavo hwamangwana nekuti panga pane kutaura kwakasiyana-siyana nyanya pasocial media tamuka mangwana nechinzwa isu kuti urongwa hweMDC wanga wambomiswa nekuti pakashaya vaMugabe masvondo maviri apfuura mabiko ayanga ari kufanira kuitwa nguva iyoyo asi MDC yakamisa mabiko iwayo vachienda kunochema vaMugabe asi vari kuti urongwa hwamangwana huri kuenderera mberi saka tichange tiri kukupakurirai zvinenge zviri kubuda ikoko kurufaro stadium ipo pano paVOA Shona paFacebook page pedu tichikupakurirai zvakare zvinenge zviri kubuda kubva kwazvimba uko vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachange vachiradzikwa Gibbs
iye kunjalo ke siyabe sisiletulela kusasa lilalele phela indaba ezabe sivela kiti sikhuluma ngakhonokho ke kwakusenzakala kwazvimba so stay tuned tomorrow we are going to be giving you live on Facebook on our Facebook pages what will be happening in Zwimba communal lands that is Mashonaland and West Province. That is the funeral of the late former president Robert Gabriel Mugabe. So ke sizokuthe talk kulo baba lapha ecinweni. Kutwa ngosikhumbuzo umlalazi. Baba umlalazi kunjani?
Baba dube njani baba?
Hayi siyaphila ndati. Singazi wena.
Hayi siyabonga kakhulu ukuthi ninjani kodwa Studio 7.
Hayi khona boke singane silungile kakhulu. So jake ngesindebele sibili sizwe ukuthi ubona njani khona okwenzakalayo ukuthi uMugabe uyangcwatshwa kusasa.
Hey indaba kaMugabe. Uyazi ukuthi ngithi mhlawumbe uba kuchumo sesekhona angazomkhona ecingweni mhlawumbe indoda enginjalo ukuyizikhuluma kakhulu ngento zenezo
yayi ukuthi uthe ufuna isikhathi esincane sihambile
allright kura kuright baba into engiyikhalela mina kakhulu nje umuntu yasemathebelelendi bengithi mina uMugabe lento yokuthena namhlanje athi akasafuni ukubekwa e-Heroes Act mina bengathi mina ngabe kuthiwa nginamandla okukhulumela isigaba semathebelelendi bengizothi isithombe lesi abasifake eBlawayo sikankoma sisuse kuletheni uNkomo uqobo lwakhe aze bantimbake ngoba uMugabe ungabona ukuthi le nto ebeyidlala kudala uNkomo ma ethona uNkomo uMugabe wathi yena umuntu otshonileyo he doesn't make a decision i-decision yezwa abantu baphilayo wathatha uNkomo wayombeka lapho wayombeka khona kuleya graveyard leyana now muva kwalokho bathi abantu beHarare abasafuni ukuthi babe bebona uNkomo isithombe ngale Harare bazomletha koBulawayo angithi ma umuntu e-national hero ubekwa e-capital city of that country uNkomo wazombeka koBulawayo ngoba emzondi abantu basemakamgabe so namhlanje uMugabe mayeyobekwa eButama khona le kwaZimba ungani ukuthi abantu balethe uNkomo ekhaya ngoba now that igraveyard liyabathi heroes ekhaya irrelevant now. Oksena will hero and about to do the woman who love and love in Ninglavo. In simplest words, was never a leader. He was just a looter. Which here, when I was abandoned, and if abandoned people are divided. After a leader, niggas a chance for 40 years with the United Band. Short term, short period, Mandela, only 4 years in office. Was Shanganisa is all totally divided over Macam. About number in South Africa, civil attack about Mandela, which he elatilis, old guy, which he me. Kodamanjo Kangana, Ama Udoms, who are about to live. No, my Kuduma would want to only Gunya would is Lely Eligam Gavi. So, even to lay Milavinu Gavi, don't think of Gavi appeal. I mean, I'm not sure.
So Skumbuzo Mlala is saying that you know, the Euros Eka is now totally irrelevant. He says Mr. Mugabe has just trashed it, because if he's not at the Euros Eka himself, it doesn't make sense anymore. And so he says, therefore, they should actually remove the body of the late Father Zimbabwe, Joshua Nkomo, and repair it in Kezi. He says, just because if Mugabe is not there, why should Nkomo be in that place? So he says Nkomo was more important than Mugabe himself. So that's the way he put it. Sizo kutwake slow baba, usanokoza, ikumwen. Sanokoza, kunjani?
Sigona, tuwele janji.
Sia pila mfuwe tu, singa zuwen.
Ay, ya pila, sbono kuchisa.
Iye, kunjani mfuwe tu, inatuta.
Ay, utawala wu Mugabe lolo, ay. Itrama ya bonde ya basi nzeleo, ay. I have the drama here of the
Levine.
Ama families ma engakufuna lokho ayakwenza ukuthi nje umbuso ungekuvume umbuso khona khathi singakukhuluma ngombuso olesandle siqinile lo sithethe ngekuvume vele bathi ama families ma engakufisi ukuthi namhlanje bathatha siyabathatha vele ke sifindele isiloko sehlile bathi umbuso othi zindeleyo lokho
hayi siyakuzwa ke mfowethu ungadini lokusasa baba. Siyabonga kakhulu. So what he's saying is that you know, there was too much drama on this thing concerning the burial of the late former president. And he says, you know, if things were according to him, all the people that are lying there should be actually exhumed, because that place is like a wilderness now.
Very interesting. I mean, we are seeing Mugabe from his grave, actually, you know, hogging all the headlines. So very interesting indeed. Yeah. Hello, caller. Hello.
Hello, Magadi.
Tiripo, Magadi, enyu.
No, Farage, no.
Trukta ora nani uyeje murikubi?
Trukta ora na Lama Popo, Andrew Mapopo, from South Africa, Ndufandu, South Africa.
Taura enyu. Taurei, nyuma mapopo. I'm not sure what's wrong with his phone. I think, you know, the South African lines today are a problem.
Yeah.
But I guess, you know, he sounded like he was excited to share something. Mm-hmm. But sorry, Mr. Mapopo, we'll try again. I will keep trying you.
Maybe he's going to join us tomorrow.
I hope right? so, yes. Yeah. To all those varipano, vakaterera, pano pa Facebook page, edu ye VOA Shona. Mangwana tichange tiri kukupakurira iyi zviri kuitika kwa zvimba uye zvese kuziva kwamuri kuita bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachangewo zvakare vaine mabiko kuRufaro Stadium. Saka tichange tiri kuti tikabata kuRufaro tobata kwa zvimba tichikupakurira ipo pano mangwana. Saka zvizhinji zvatichange tiri kukupai munogona imi kunyora namba dzenyu kana muchizoda kupinda pachirongwa tichionesana kuti munoona sei zviri kuitika izvi. Nyanya panyaya yekuradzikwa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo takaona pakatanga mwedzi uno zvakanzi izvo pakashaya vaMugabe uyezve pavaka mutumbi wapa wakasvika munyika takanzwa kuti vachange vari kuradzikwa kuHeroes Acre uyezve pachavakwa chivakwa chikuru chinonzi Mausoleum, icho chaita kuti Gibbs, you know, that's the latest word if you go on social
Mausoleum,
media.
Yeah,
and I bet you there are some kids that have been named Mausoleum.
Yeah, it's possible.
Just like V11. So.
Yeah, yeah. So we see that there's Kandazi lapha ku Facebook. Marvelous. Uti yahlupa indaba kaMgabe. So ungathi isichebo sebusika. Ande kwazi isichebo sebusika sihlupa kanganani. Kuzobuya ke kusanokhoza uti Dube kudala sakugcina. Ngikhona mfowethu. Andise sikufonele. Sanokhoza. Kuhlala kunjalo ke mfowethu. Izo izo. Ushayela ispoton. So ke kuzobuya ke uSikhandazi uyaphinda futhi uti ah, kanti isidumbu siyatshontshwa njani. Lokhu kuyamangalisa kakhulu. Uthi ke kunzima sibili lokho esikubona kusezakala. Kuzobuya ke abanye njalo bayakhuluma lapho uthi mbona ukuthi bathini usekawanda sekawandi uthi indaba leyo bakithi ichitha isikhathi ngoba lo sikhuluma ngaye kukhanywa mzonda sibili lokho okumangalisayo. Kuzobuya njalo omunye uDingani uthi ke kambe shwa unjani lo muntu uMgabe. Sehluphile kakhulu. So usikhaphinde ukuthi hamba sesidinwe ngawe. URuben Ndlovu uyabhala futhi ukuthi bengicela ukubuza ukuthi kungani obhadala imota yesidumbu kunini izulazula konke lapha endaweni eziningi. Njalo iMausoleum leyi iyabhatalwa mbani njengoba siqalisiwe. So this person is asking, you know, the funeral parlor. He says, who's paying the money?
The funeral parlor, the government.
So, because the government is dubs, but the family was dealing with the other one. So this guy is saying, who has been paying all along?
Interesting, but we have a
interesting
caller.
Interesting question, yeah.
Let me take the caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, Makadie, you took to Orana, and you're going to be
here. I'm going to be here in South Africa.
It's all right, in sweet.
Yeah, true to Europe, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to
say, okay.
I'm going to say, I'm going to say,
Mazwano kwamira sei nenyaya ye xenophobia?
Yeah, xenophobia kambo neta zvayo muno South Africa, but iko zvino zvambo zvaona. Yakanyaoneta mujobheki kwatiri uku ikekiti kwakutori nani. Jobheki ndokuva ineta.
Ko panyaya yekuradzikwa kwavaMugabe murunoti chii ipapo?
Yeah. Apa pari kunetsa pakuti tioti chii bhozi vaifanira kuitwa kuHeroes Acre. Saka manje kana zvazvo kwazvimba uku hatichazivi kuti zvichaitwa seuro ichamira ichinzi Heroes Acre here kana isina mbara manje.
Aiwa mashoko makuku tunguva yedu yadyanana tinokutendai mukoma. We're hearing the same sentiments being echoed by our caller. He's saying now that Mugabe won't be at the Heroes Acre, will it be Heroes Acre?
That's the thing. So sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, Mr. Joseph Chuma, a ZANU-PF member and former parliamentarian, that is, he was representing Phelandaba Mpopoma in Bulawayo. So let's hook up to tomorrow. We are together here on Facebook and we are going to be dishing out a lot of information about what is going to be taking place in Zwimba communal lands. And we'll switch over a little bit to other places like Harare and see what we can
Yes, and we'd also like to thank our surprise guest, Mukanya Hurricane Hugo Thomas Mapfumo, who came in and weighed in on what he thought about the burial of the late President Robert Mugabe, who he said, yes, he has his right as a private citizen. I'm marvelous, Mhlanga Nyahuye.
And I'm Kibs Dube. Bye-bye.